Zimbabwe yabatana nedzimwe nyika mukucherechedza zuva reInternational Day Against Drug Abuse paine kuchema-chema kuti dambudziko iri riri kuvhiringa vechidiki vakawanda. Vachitaura muHarare nhasi, mutevedzeri wemukuru anoona nezvekurapwa kwezvirwere zvepfungwa pamwe nekudzivirira kushandiswa kwezvinodhaka, vamai Dorcas Tole, vati zvikamu 65 kubva muzana zvehdiki vari kushandisa zvinodhaka. Amai Tole vatiwo pana avo vari kuita dambudziko rezvirwere chepfungwa, zvikamu 45 kubva muzana zviri kukonzerwa nekushandisa zvinodhaka izvi.
Mastatistics edu ari kuti 45% of all those vari kurwara nemental illnesses ari kukonzereswa nokutora madhiragisi. And then ma-admissions edu esi 57% of ma-admissions edu kuma-psychiatric institutions kuma-hospitari anochengetedza vari kurwara nepfungwa also ari kukonzereswa also nokutora madhiragisi nokuabhuza madhiragisi. And then ma-statistics also anoti 65% of all youth vari kushandisa madhiragisi. Hazvinei nokuti vanogara mumatauni kana kuti kumaruzevha, zvinofanana, vari kushandisa madhiragisi. 65% of our youth vari kushandisa madhiragisi.
Amai Tole vati kunyange hazvo nyika yakatarisana nedambudziko guru iri, kushayikwa kwenzvimbo dzehurumende dzekuti vanoda kurega zvinodhaka vaporere vari kuri kuwedzera kuipa kwedambudziko iri.
Iye zvino hatina marehabilitation center under government. Rehabilitation center ndeyokuti kana munhu akarapa asati amboenda kumba ombopfuura kurehabilitation center vachimuasesa kuti ari kuita nani here kana kuti kwete, and vachiasesa kuti haadzokeri kunotora madhiragisi acho iwawo. But kunoku at the moment chatinacho iye zvino private hospital iri kuNewland, and munozviziva kuti maprivate institutions anodhura. So isusu tanga tichida kuti dai taita marehabilitation, kunyanya kuti atleast tikaita one kuHarare tozoita one kuBulawayo.
Mutevedzeri wemutungamiri weSADC Parliamentary Forum uye vari nhengo yedare reSenate amai Monica Mutsvangwa vati kuoma kweupenyu ndiko kuri kukonzera vechidiki kuti vashandise zvinodhaka zvakanyanya. Amai Mutsvangwa vakurudzira vechidiki kuti varege zvekukanganisa utano hwavo nekupfurirwa kumwa nekuputa zvinodhaka.
Nyaya yekuoma kweupfumi iri kukonzeresa kuti vana vazhinji vari kubuda mayunivhesiti. Zvinoziva kuti pamberi nenyaya yekudzidzisa vana, naizvozvo vana vazhinji vari kubuda mayunivhesiti vobuda voshaya mabasa, vopinda mumadhipureshen. Asi iri kuti kune vana hapana chisingaperi, zvichapera. Musaende munyaya yemadhiragisi. Edzai kuzvibata panguva yakaoma kudai, kuti pazvinenge zvonaka ikonomi yakuita zvakanaka unenge uri right. Onai zvinoitika kana uchiona madhiragisi, unobva watanga kurwara, unogona kudzikira utano hwako and hauzounyatsi kugona kuita basa zvakanaka. Saka tinongokurudzira kuti ndiwongu tinoziva zvakaoma kuti zvakanyanyoomesesa chaizvo, asi edzai kuzvibata, murege kungopfurirwa nevanhu vanenge vachida. Vari kutengesa madhiragisi traffickers vada kutoita mari ndozvo, that's how they make their millions. Saka ini regai kuti ukupfurirwa nemunhu ada kuzvipfumisa iye achipita kuti iwe uite rombe rekupedzisira.
Mumwewo vari kuedza kusiya zvinodhaka mushure memakore 15 vachizvishandisa vaRaymond Kanyemba vati zvinoramba zvichivadzorera shure inhamo pamwe nekufungisisa zvakanyanya pamusoro peupenyu hwavo. VaKanyemba vati kushaya basa ivo vakadya mabhuku zvinovashayisa zororo mupfungwa.
Nive tiri pastresi, basa havana, asi chikoro takaenda here. Ndakaita engineering electrical. Nekuti kazhinji hapana chikuva chingachengiita, inenge pasina mabasa tosa mapatime jobs, but havana chekubhadhara nguva chese takagara. Saka hapana chinombotokipa. Rongo nguva zhinji ndopa 22 vanhu vatava kushandisa zvinodhaka izvozvo saka nguva zhinji handikwanisa kuavhota zvinhu ndotori nevana izvozvo I do not afford my fees. I do not afford to pay my rent. I do not afford to pay my rent.
Mumwe musikana wechidiki aimboshandisa zvinodhaka akazosiya mushure mekuwana dzidziso muzvare tendai chaora vatiwo vechidiki vazhinji vanoshandisa zvinodhaka zvisingabvumidzwi sezvo zviri kuwanikwa nemari shoma
takaita zvonditore madrugs ina uye kubasa kwandaka mhenge ndakambowana kumuchari asi ndakazoregera zvanguwo nekufamba kwenguvawo ndaraudza nevabereki vangu but ndakazoramba ndichingonwawo nenhau yenhamo nekuvamungozive madhirugs akachipa tine mari atimbenonunwa madhirugs toenda tononwa bhiya ndinokurudzira vanasikana vechidiki vose kuti ngavasiyane nenhau yemadhirugs ndiri kungokurudzirawo hurumende kuti zvinode neyatiitirwo mari yadhirigishen centre kana tikaona munhu anenge ahwara ongonorapwa kuriyevo nekuti kumawasikobatwa dhai
mukuru wezimbabwe civil liberties and drug network rimwe remasangano akazvimiririra riri kubatsira kunyurura veruzhinji kubva kune zvinodhaka vawilson box vati ongororo yavakaita inoratidza kuti vazhinji vari kutengesa zvinodhaka izvi havasi kusungwa asi vashandisi ndivo vanozobatwa nemapurisa
tine vanhu vari kutengesa madrugs iwaya saka vanhu ava zvavari kuita ndezvekuti vari kushanda nevamwe vanhu varimo muhurumende medu especially vekuchipurisa uko kuti vange vachiignore paringe pachitengeswa zvinokora asi vanhu vanozonobatwa manje vanhu vanenge vashandisa zvinhu izvozvo saka isu tiri kuti izvo vanozvitengesa izvozvo ngavazare kumajeri ava vana ava vari kushandisa vatinoti pachirungu mavictims of something ngavatsvakire zvipii vavoenda kana kurehabilitation center voitwa zvekare ivo vorapwa
pamusoro pezvinhu zvinodhaka zvakaita sembanje necocaine zvinonzi zimbabwe yakatarisana nedambudziko rekusashandiswa zvakanaka kwemishonga nemapirizi anofanirwa kuva achirapa mimwe yemishonga iyi inosanganisira mushonga wechikosoro webongolia mushonga wekunyaradza marwadzo wepetadine pamwe nemorphine nemimwewo sangano reUnited Nations Office on Drugs and Crime rinoti vanhu vanosvika zviuru zana zvine makumi mapfumbamwe vanofa gore rega rega nekushandisa zvinodhaka pasi rose ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Patricia Mudadigwa